Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
President Nelson Chamisa vachataura nevanhu vemuZimbabwe mangwana atopindaya vachinge vachitaura hope of the nation yamataura izvi nekuti tiri kuona kuti nyika haina kumira zvakanaka saka vada kuti vataurewo nevanhu kuti aiwa zvinhu zvasina kumira zvakanaka tingaite sei.
MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa inoti vachamisa vari kuenderera mberi nemusangano wavo weHope of the Nation Address mangwana zvisinei nekuti mapurisa arambidza kuti musangano uyu uitirwe muAfrica Unity Square. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Faita ropa rakaipa pakati peMDC nehurumende panyaya yemari inosvika madhora mabhiriyoni 10 nezviuru mazana matanhatu yakashandiswa nehurumende isiri mubhajeti uye pasina mvumo yedare reparamende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi arambidza mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa kuti vaitire musangano wavo wekutaura kuvana veZimbabwe weHope of the Nation Address kana kuti hona muAfrica Unity Square muHarare mangwana. Mapurisa anonzi ati ari kutyira kuti veruzhinji vanogona kuzotora mukana iwoyo kuratidzira nekuita mhirizhonga. Mutauriro wavachamisa Dr. Nkululeko Swanda vanoti vakaedza kuudza mapurisa kuti vachanga vaine vanyarikani vanosanganisira vamiriri vemizinda yenyika dzekunze pamwe nevemabhizimusi nekudaro hapana mhirizhonga yaizoitika asi mapurisa akaisa zvimiti munzeve. Dr. Swanda vanoti havana kushamiswa nemhinduro yemapurisa iyi sezvo agara ari kurambidza bato reMDC kuita misangano yaro nyika yose. Vaswanda vanoti vachamisa vachaenderera mberi nehurongwa hwavo hwekutaura kumhuri yeZimbabwe mangwana. Bato reMDC rinotiwo vachamisa vachange vachitaura vari kumuzinda webato weMorgan Richard Tsvangirai House. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Swanda.
President Nelson Chamisa vachataura nevanhu vemuZimbabwe mangwana atopindaya vachinge vachitaura hope of the nation yamataura izvi nekuti tiri kuona kuti nyika haina kumira zvakanaka saka vada kuti vataurewo nevanhu kuti aiwa zvinhu zvasina kumira zvakanaka tingaite sei kuti tigadzirise nyika yedu uye nyika yedu ichiri kugadzirisika here. Mapurisa ane zvaataura asi tinofungidzira kuti zvinhu zvisiri pamutemo. Tinofanirwa kuramba tichitaurira mapurisa kana tine musangano iyo achiuyawo kuzobatsira kuti pasaite vanotikanganisa kwete kuti vanotaurirwa kuitira kuti varambe vachitirambidza kuti tiendere mberi nekusangana kati tiri bato rezvematongerwo enyika naizvozvo tinofanirwa kuita musangano.
Saka mapurisa akurambidza here kuungana uku?
Vanenge ivo vati vari kushushikana nekushupika nekuti vanofunga kuti vana vemuZimbabwe vari kunetseka zvikurusa nenyaya iyoyo vanogona kuzoratidzira vachitora mukana wekuti tinenge tiine vanhu paAfrica Unity Square. Asi takavaudza isu kuti aiwaka vanhu vatenge tiinavo vanosanganisira madiplomats vakuru vezvemabhizimisi vanhu vakaita saivavo saka havafanirwi kutya kuti zvinhu zvingatadze kufamba zvakanaka.
Asi tiri kunzwa kuti mapurisa ari kuti chavasiri kuwirirana nacho inzvimbo yada kuitirwa musangano navachamisa eAfrica Unity Square. Mukaenda kune imwe nzvimbo munopiwa mvumo. Mambo taura nawo here nyaya iyo?
Tisarudzirwe kwekuitira musangano nemapurisa kana kuti musangano wedu hausi musangano nemapurisa, musangano weMDC. MDC ndiye inotaura kuti ndoda kuita musangano kwakati toenda toedza musangano ikoko. Mapurisa anenge akutora chinzvimbo chisiri chavo kana afungidzira kuti anofota achitaurira kuti tosangana kupi kana kuti nguvai kana kuti nani zvake. Tinoita zvatinoda nenyaya yekuti ikodzero dzedu panyika pano.
Tinoona kuti mumazuva apera aya vachamisa vanga vachisanganawo nevamiriri venyika dzakasiyana siyana. Mungataura kuti zvii zvanga zvichikurukuru?
President Chamisa vanga vachikurukura nyaya dzekuti Zimbabwe inofanirwa kunga ichienderera mberi and vari kushanda zvikuru sakuti pachangosvika nguva yekuti vachitungamira nyika. MDC ichitungamira nyika tinoda kuti zvinhu zvigadzirisike nekuchimbidzika. Saka tati kune vanhu vaya vari kutya kuya muZimbabwe, vanhu vaya vari kutya kuzoita mabhizimusi munyika, musatye nekuti panouya vapresident Chamisa tichagadzirisa nyaya dzemutemo, togadzirisa nyaya dzekodzero dzevanhu, uye vanenge vaine mari dzavo havachi kuti dzichabiwa nehurumende kana kuti kubiwa nereserve bank.
Takanzwawo kuti vachamisa vakasangana navanhema yamutendi vari kunzi vaimirira vamunangagwa panyaya yekuti pange pachiitwa nhaurirano pakati pevatungamiri vaviri ava. Ichokwadi here uyezvi zvakabudamo kana vakasangana?
Aiwa kanyaya yataugwa napresident pachavo inyaya yekuti kana tichida kutiendere mberi, uye nyaya yakakoshesa zvikuru kana tichida kunzwa zvakawandisa, hatiogoni kuzvinzwa nekusara kwaizvozvo zvataurwa napresident.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC Dr. Mkululeko Swanda vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati varamba kuti mapurisa akarambidza vachamisa kuita musangano wavo, asi kuti mapurisa haana kuwirirana nenzvimbo iri kuda kuitirwa musangano uyu.
Mukoma Jonga, mutemo wenyika uri pachena. Kana notification ikaenda kuna regulating authority, takatarisa nyaya yamuri kutaura ava anovai officer command Harare Central, anotarisa zvinhu zviripo paground, oita yatinoti pachirungu consultation process inoinvolva convener, police nemamwe mastakeholders. Apedza vogara pasi vowirirana kuti venyu inoita here kana kuti kwete. Like in this case I'm told vawirirana kuti venyu vachinje venyu ende vakuenda kuvenyu yaita agreed based ne situation iri paground. Saka zviri kutaurawo kuti police yarambidza is not correct.
Saka zvii zvavawirirana mataura nyaya yekuti ingange ine chekuita nenzvimbo yavaroda kuitira musangano?
I'm not privy kuma discussions avaita na regulating authority, but I can conclusively confirm kuti hapana kurambidzwa kwaitwa, vaita agree on the issue of fee. So information yekuti iyo police have denied them is not correct.
Tichitarisawo mazuva apera veMDC vangu vachichemawo kuti vari kurambidzwa nemapurisa akuita misangano munzvimbo dzakasiyana siyana kumabvuku nekupi kumwe kwavanoti havana kubvumidzwa. Zvii zvaitorawo nzvimbo?
Kumabvuku vakaita, tine rekodi rekuti kumabvuku vakaita, titori nerekodi rekuti akaadresa musangano kumabvuku paweekend ndivanani. Saka it's not correct kuti vakarambidzwa kuita musangano kumabvuku paweekend.
Asi vari kuti mazuva apera vanga vachingorambidzwa.
Mukoma Joka, ndofunga ndambotaura ndichiti inini kana dziri nyaya dzemapetitions, nyaya dzemaprotest, nyaya dzemademonstration dzinohandliwa at district level naregulating authority. Regulating authority ane masimba ekuona kuti situation yakamira sei paanopiwa notification. Saka ndinokumbira kuti vanhu vanenge vaine zvichemo, vanenge vaine zviga zvavo, ngavaende kuna regulating authority, nokuti regulating authority simba raakapiwa harinei nacommissioner general. Haana need yekukonsulta commissioner general kana kuti officer commanding province. Zvinodependa nekuti pasi apa pakamira sei.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunhare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji munyika vanoti kusvika pari zvino vaMnangagwa vakundikana kunyanya panyaya yekumutsurudza upfumi hwenyika. Sachigaro wedu nurevulawa yumbokare mazimai re MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa, muzvare tenda ya masocha, vanoti hapana chinobatika chinoonekwa, pane zvakavimbiswa na Vamunangagwa pakumutsurudza maindastiri.
Waka ya muno Bulawayo, paka ituwa zviitiko, zvikanzi kupariku komishinu wa mawagoni. We all know kuti Bulawayo, industrial hub ye Zimbabwe, ndoku ni industry yese. But takungo zganya achi atungo nyararwa, hanzi investor wacho achanzi kuhiki kudii kudii. Tenda zvakare ku CST, erio zvakare ime industry, atakatarisira wa CST murie ku Bulawayo. Takanzo wakunzi izho, kuna investor aripo, achauya. But currently, apana chiripo ingori my ruins up to this day. Kuna kana activity. Saka vanhu vekuBulawayo vachiri kungotambura just like before.
Nengo yesangano reBulawayo Vendors and Traders Association, amai Debra Mukasa, vanoti maonero avo ndeyekuti mamiriro ezveupfumi ari kuramba achiomera veruzhinji kupfuura panguva yeutungamiri hwamuchakabvu Robert Mugabe.
Kuona kuti ikonomi yedu yadzikira zvakanyanyisa, especially isusu tinoshanda semavendors, ikonomi yedu yadzika, maprices ari kungokwira, vanhu havachakwanisi chero nekurarama. Tikatarisa kumba, vanhu vanga vachitorarama vachidya maybe 3 times a day, but now mamiriro avo vachinja, vakudya kamwe chete, mabasa hakuna, vari kungovhara macompanies. Tichitarisira futi zvokuti zvo is now getting to festive season, kuti vanhu vanofanira kuti vashande vawane mhuri dzavo vaenjoy, but vatogara pasi, economy yatosinka pasi.
Mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland uye vachiongorora upfumi vakazvimirira vaReginald Shoko vanoti hazvinganzi vamunangagwa vakundikana sezvo nguva yavagara pachigaro ichiri shoma.
Makore maviri mashomana kuti tive tichiti tingave takuti vakoni vavanogona panyaya dzeindastri, nokuti mamwe maindastri anotora ma4-5 years kuti atene around.
Vashoko vanoti kana kuchitariswa urongwa hwekumutsurudza makambani akadai seNational Railways of Zimbabwe, kusave negwara rakajeka pazvinhu zvakadai kunogona kuodza mwoyo yevekunze vanoda kusima mari muZimbabwe.
Tikatarisa hurumende yanga yapawo kambani yeDITG kuti imutsirire railways, tochinzwa hurumende ichimuka yakuti yatora. Asi titarisa zvemubhizimusi, hatiteereri zvemanewspaper, nokuti iyo DITG kambani yacho haisati yabuda pachena kuti tatoreko. And ishu iro netarisirewo kuti hatisviki paipo, nokuti zvinovhundutse vanoti mainvestor.
Mugwaro rabudiswa mumapepa nawo ehurumende vachipa pfungwa dzavo pamashandiro ehurumende yavo kubva pavakapinda pachigaro makore maviri apfuura, vamunangagwa vati vari kufara kuti hurumende yavo iri kuunza shanduko nekubvisa mimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nevemabhizimisi vekunze. Asi mumwe murwiri wekodzero dzevanhu, Vatemba Chivheya, vanoti maonero avo ndeyekuti kusvika pari zvino hurumende yavamunangagwa yakundikana panyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu, kunyanya kuchitariswa kodzero dzine chekuita nemagariro avo zuva nezuva.
Kuzvipatara vanhu vari kuendako vachinowana madokta, asi ipo kuna madokta hakuna chii. Kana takatarisa kodzero yehealth, iyi kodzero yakatokosha zvisingaiti, and it's a very painful thing kuona hurumende isingatori that issue seriously. Iye zviso tichitaura tidai vanhu they are going to hospitals vachingonotsoswa vachinofira kudzimba. So ndezvimwe zvezvinhu zviri kutirapidza kuti this government haisi kunyanya kuva serious nekusolva maissues nemaproblems ari kuafekta vanhu.
Nengo yebato reZANU-PF uye vakambo vegurukota rehurumende retired Colonel Chingadube vanoti vanhu havafanirwe kuora mwoyo. Vanoti vamunangagwa vanawo mukana wekuzadzikisa zvinangwa zvavo zvekugadzirisa zvinhu munyika. Asi vanoti pane vamwe vanhu vari muhurumende vasiri kuita basa ravo nemazvo.
We have to appreciate that there are certain issues that we must iron out.
Tinofanirwa kubvuma kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvinofanirwa kugadzirwa nehurumende, uye zvinhu izvi ndezvimwe zviri kutaurwa nedzimwe nyika dzepasi rose, asi kune vamwe vanhu vasina hanya.
Mugwaro ravo rabuda mumapepa nawo ehurumende iri, vamunangagwa vatiwo vari kufara kuti vakwanisa kuti nyika isimukire kubva mumatambudziko ayaive iri panguva yeutungamiri hwavamugabe. Vati kunyange hazvo veruzhinji vari kutambudzika nekuda kwedanho rakatorwa nehurumende rekumutsurudza upfumi nekuzviomesera kuitira kuti zvinhu zvinake mune ramangwana kana kuti austerity measures, vari kufara kuti zvinhu zviri kufamba negwara rakanaka. veruzhinji vakapinda mumigwagwa vachifara munyika mose apo vamugabe vakamanikidzwa kusiya basa mushure mekupindira kwevechiuto mune zvematongerwo enyika. Asi vakawanda vave kuti vakafarira pasina sezvo mamiriro ezvinhu munyika ari kuramba achienda kumawere. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuSweden varasa nyaya yanga ichipomerwa mukuru weWikileaks Julian Assange, uyo anga achipomerwa mhosva yekubata mumwe mudzimai wekuSweden chibharo muna 2010. Kuferefetwa kwenyaya iyi kwakatanga muna 2010, apo mudzimai wekuSweden uyu akati akamanikidzwa kuita zvepabonde naAssange asina kuzvidzivirira. Mutungamiri weGuinea-Bissau vaJosé Mário Vaz vaita musangano wekutsvaga rutsigiro mudunhu reBolama. Kutsvaga rutsigiro mutarudzo dzemuGuinea-Bissau kwasvika kumagumo, vaVaz vachivimbisa kuti munyika mavo muchange mave nekugadzikana kana vachinge vasarudzwa. Komiti yeParamende inoona nezvekusora muAmerica iri kunzwa kubva kuvakuru vakuru vezvekuchengetedzwa kwenyika vakanzwa mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitaura parunhare nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky musi wachikunguru 25. Izvo zviri kuitika pasi peurongwa hwekuda kukuroverera vaTrump nemhosva dzinoita kuti mutungamiri weAmerica atongwe nematare eParamende. Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevebato rinopikisa reMDC panyaya yemari inosvika mabhiriyoni gumi nezviuru mazana matanhatu zvemadhora yakashandiswa nemamwe mapazi ehurumende isiri mubhajet uye pasina mvumo yedare reParamende sezvinotarisirwa nemitemo yenyika. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakaunza kudare svondo rapera bhiri rinonzi Financial Adjustment Bill kuti dare iri ritambire kuti mari iyi itorwe sechikwereti chehurumende chinozobhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemutero. Asi vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vanova nhengo yeMDC varisachigaro wekomiti yedare reParamende inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende vanoti pane chikiribidi chiri kuitwa.
Kana vachispenda mari inosvika 10.6 billion dziri pamutemo zvireva kuti they are rogue government, zvireva kuti they are rogue regime, zvireva kuti parliament is a waste of time, zvireva kuti the process of budgeting is a waste of time. Asi chinonyanyotyisa panyaya iyi inyaya yekuti 10.6 billion EOE, at least 8.5 billion was siphoned off between 2017 and 2018. Zvireva kuti pahurumende yavamunangagwa from in 2 years vatora ivo mari zviri kunze kwemutemo inosvika iyo you know 8.5 billion, about 4.3 billion in 2017 and 3.5 billion in 2018. State capture yasvika pachinzvimbo chinotyisa, yasvika pachinzvimbo chakaoma. And I think vanhu vemuZimbabwe vakatadza kutsamwa nenyaya dzakadai, so handione vachizotsamwa pane dzimwe nyaya.
Asi vaNcube avo tisina kukwanisa kubata panhare mbozha yavo sezvo vanzi vari kufamba vakaudza dare reParamende kuti mutemo unovapa mvumo yekuenda kudare iri pakasashandiswa mari isiri mubhajet. Imwe nhengo yeParamende yakazvimirira vatemba muliswa vanoti zviri kutaurwa navabiti hazvina kuipa, asi zvinoda kuzeiwa mudare reParamende kwete kuti vanongorova bembera.
Ndizvo zvakanakira paramendi, kana chinhu chaunzwa paparamendi chapa jekerere, chauda kuti isusu nhengo dzeParamende tichi dibhete nyaya yacho, tichikurukura kuti tinowirira nazvo here kana tatiwirirane nazvo. Ndizvo zvamufanira kuziva. Saka hapana chatadza minista nekuuya neurongwa iwowo, asi zvasara kuparamendi kuti ichitaura kuti tinobvuma ekuenda tibvume. Saka isusu sevanhu vamaziso evanhu, kunyanya opposition iripova kuti aiwa zanupie zvamuri kuita izvi handizvo sehurumende, ngatifambei takadai. Manje ivo vabiti vandoziva kuti munhu ane pfungwa dzakajeka, munhu wandino parira kunza chitaura ne wando bvunza mubvunzo kuti parliament kana zvati kesa zvemutemo manje kana iye asimombi yangu muparliament inobvunza nezvemutemo ende ndiani anotivhura madziso nekuti iye angariwo minister wefinance but notaita ndiani angaripo achititaurirawo tichimutedza tichimutsigira zvaanenge ataura bhiri iyoyo bva yarambwa nekuti pane zvakawanda taita minister ochienda achidzoka achizvisa taiwa zvamakataura ndakazvinzwa izvi ndakubvisa nezvakadaro ndiko kushanda kweparliamendi asi murimo muchizeya mukati imomo
nhengo yezanu pf vari muzvinabhizimisi vagilbert muponda vati zvakaitwa navancuve zvekuuya kuzosuma dare reparamende hazvina kuipa
mari kana yakashandira nyika parliament ine yatinoti power iyaya yekuti inoita in retrospect kungoapprova nokuti minister anenge asina nguva azodzoke achisika approval iyoyo ndosaka tiri patinoti budget zvezvo budget inenge iri estimation yekuti minister ari kufungidzira kuti ashandisa mari yakati hazvino kuti heis going to use this exact amount saka amount inokwanisa kuenda above or below saka zvichinge zvaitika izvozvo minista anofanira kunge achizodzoka nazvo kuparliament sezvazvoitika izvozvo kuti ari kudzoka kuparliament kuti mari ngaichiapprove nebill iroro
asi mukuru wesangano rezimbabwe coalition on debt and development kana kuti zimcod muzvare janet zhou vanoti zviri kuitwa izvi zvinodzosera nyika mumashure
kana takazvitarisa tine fungidziro huru semusangano unoshanda nevanhu wezimbabwe coalition on debt and development kuti mukati muzimbabwe munomu mune mari dziri kushandiswa nerweseri zviri kunze kwemutemo zvinokonzera kuti tive kunyange nezvikwereti nekuti mari iyi kana tikatora ioro bhiri ravari kutaura nezvaro iri tikaritora tikati taakuda kuti tibhadhare mari iyi ichabva kupi iye zvino zvipatara zvakaondomoka vanhu havana mvura dzekunwa nezvese zvekushandisa nekurarama kwakanaka vanhu havana asi tiri kutaura zvekuti takashandisa mari inosvika mabhiriyoni gumi emadhora ekuamerica mukati menyika yezimbabwe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi dr prosper chitambara avo vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vativo nyaya yekuti hurumende inoshandisa mari dzisiri mubhajeti inokanganisa zvirongwa zvose zvekumutsiridza upfumi
I think nyaya dzatisingachatarisiri isee kana tiri mudispensation atatapinda iyi I think nyaya yetransparency in terms of kushandiswa kwemari inyaya yakakosha in fact ndiri kutobva kuchina kwada tichiona mafambisiro ari kuitawo zvemari tikuona kuti kuchina maitiro ariuita kuchina nemaitiro atiri kuita muno muzimbabwe zvakatosiyana nyaya dzediscipline in terms of public financial management inyaya dzakakosha uye inyaya dzinounza hwaro kana kuti atingati foundation yeeconomic prosperity
nyaya yekuti hurumende inodya kudarika payakakohwa yagara ichipa kuti zvinetse kudyidzana nemabhanga akaita seworld bank neimf anoti izvi hazvifaniri kuitwa ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
hurumende inoti yapedza kupega nzvimbo dzekugadzirisa migwagwa munharaunda yechayamiti kuchimanimani mudunhu remanicaland uko kuchagariswa patsva vanhu vakaparadzirwa misha yavo nemafashamu ecyclone idai safari njema anotipa nyaya iye
izvi zvaziviswa nemumwe mukuru mukuru mubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kweveruzhinji kubva munjodzi recivil protection unit cpu vanathan nkomo vankomo vanoti hurongwa hwavakatanga hwekupega nzvimbo nekugadzirisa migwagwa igadziriro yekuvakwa kwemisha yeavo vakawirwa netsaona yemafashamu emvura vari kufanogara mumakamba engangu nekopa
tine rimwe purazi ratakawana kwachayamiti rinonzi west end apa ndo pachavakwa neimwe kambani inonzi higher life foundation ichavaka dzimba mazana mashanu shamwari dzedu dzinobva kunyika yechina dzichavakawo mazana mairi nemakumi mairi ipapo ende chinonyanyonakidza panzvimbo iyi ndechekuti hatisi kungovaka dzimba chete tavapa mastendi mahombe anokwana kuti vaite zvokurima vaite zvokuchengeta huku nekuti hatidi kuti vanhu ava varamba vachingopuhwa chikafu nebazi resocial welfare
Vankomo vanoti CPU iri kushanda zvakasimba kuti urongwa uhu ukurumidze kupera uye kuti vanhu vatange kuita mabasa ekuzviriritira muupenyu hwavo.
Mvura ichatanga zvayo kunaya, asi totarisira kuti kana kuvaka kwatanga, tichatsvagawo mazano atinoita kuti tikurumidze kuti dzimba idzi dzivakwe, nekuti mapurani adzo ose apo, zvinodiwa zvapo. Kutanga vetinotarisira kubetsera ndeavo vanogara mumatenti, ma child headed families, kune the elderly, kune vari physically challenged, vese ivavo tinonga tichiva prioritize.
Hurumende haina kunyatsobuda pachena kuti vanhu vachatanga kugara rini munzvimbo itsva idzi. Pasi pechirongwa chehurumende, mhuri dzinodarika mazana manomwe ndidzo dzichavakirwa dzimba zvechimbi chimbi. Mumwe wevanhu vasiri kuda kuramba vachigara mumatende avari amai Emma Dube, vanoti vanofara kuenda kunotanga upenyu hutsva panzvimbo yakadzikama.
Vakuru vanode zvavo zvokudya zvinenge zvakaringana kana environment chaiyo chaiyo munhu une nzvimbo iwakajairira. Kudai kuri kuti nyika yedu ine zvakakwana, ukaona pozi apo pari kugare munhu, utano hunodiwa, matoilets, mvura dzakachena dzekunwa, zvandataura zvese zvezvikoro izvo, ngokuti kuti vanhu tinotarisira ramangwana kazhinji kuvana.
Mumwe mugari wepangangu holding camp amai Priska Mutema vanobvumirana nemashoko aamai Dube. Amai Mutema vanoti hazvibatsiri kuramba vari pangangu sezvo nzvimbo iyi isina kukodzera kuti irambe ichigarwa nevanhu.
Tinotarisira kuti vanhu ivovo ngatisimudzwe tiiswe panzvimbo dzekuchengetwa dzakanaka, kune kuti tirambire panzvimbo isingaiti, tichizoona futi kuparadzwa kuchiuya, mafashamo echinga auya. Saka tinoshuvire kuti tese nevamwe vedu ngatizwisise kuti tiende panzvimbo dzatinenge tasarudzirwa ngehurumende yedu kuti tigare tikwanise kuchengeteka.
Vanhu mazana matatu nemakumi mana ane vanomwe vakafa, vamwe vanopfuura zviuru gumi nezvinomwe vakasara vasina pekugara, apo dutu mupengo recyclone Idai rakarova kumatunhu eManicaland, Masvingo, Mashonaland East nedzimwe nzvimbo dzeMidlands pamwe nekuMozambique. Vanhu mazana matatu ane makumi mana nevana havasi kuzivikanwa kunzi vari kupi. Kuchimanimani nekuchipinge ndiko kwakanyanyoparadzwa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection, nhasi manheru na8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevechidiki kuti vapindewo muzvigaro zvepamusorosoro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba iyi zvekare +1 202 465 0318. Mhuri yeZimbabwe, ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm.
Pamutambo weCAF 2021 uri kutambirwa kuZambia, Zambia 1 Zimbabwe 1. Mutambo uchiri kuenderera mberi sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti iri kuenderera mberi nemusangano wayo mangwana, apo vaChamisa vachanga vachitaura kumhuri yeZimbabwe. Vanhu vakawanda vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukundikana kumutsiridza upfumi hwenyika kubva zvavapinda pachigaro chemutungamiri wenyika makore maviri apfuura. Tashika kumagume chirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemi rendere mu Washington DC. Ndekusiya mina Sandikile Mshanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kuStudio 7 ngolwesibili mhlaka 19 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
a social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekane lelizwe.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikacabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozen intango nje izulu khona line nje izolo nje singathi ajwa.
Izakhamizi zemaphandleni asezigabeni zemandebeleni seziqalile ukuthola inhlanyelo eyabelwa nguhulumende lanxa kungasiwo wonke umuzi oweneliswe ukuyithola. Umkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa ukwethula umbiko wakhe we-Hope of the National Dress e-Africa Unity Square Harare kusasa, kodwa umhlangano lo uzaqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe luqoqe umhlangano edolobheni lePretoria wokudinga isisombululo senhlupho ezibhekanele leZimbabwe kwezomnotho lakwezombusazwe phansi kwendikimba ethi The Best Path to a Prosperous Zimbabwe. UBenedictine Hlapho usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Esethula inkulumo yakhe emhlanganweni lo, umphathintambo ugatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe inkosikazi Naledi Pandor uthe iSouth Africa izimisele ukuncedisa iZimbabwe ukuphuma enkingeni ebhekane lazo.
A social, political and economic situation that is confronting Zimbabwe.
Uhlupho lwezomnotho lezombusazwe eZimbabwe ngolunye lwenhlupho ezinkulu kulazo zonke ezibhekane leSADC.
Lobanje uNkosikazi Pandor esithi izijeziso zomnotho ezethulelwe abantu namankampani athile eZimbabwe sezehlulekile ukulungisa isimo njalo kufanele zesulwe, ukugcizelele ukuthi izijeziso lezi akusilo lodwa uhlupho olubangela isimo esibi eZimbabwe.
The politics and the economic as well as the social.
Ngeke ezomnotho zilunge eZimbabwe nxa kungalungiswanga ukufuthelana okukhona kwezombusazwe.
Umeli weZimbabwe kweSouth Africa uMnumzana David Hamadziribi ucele inhlanganiso yamazwe ezansi yezwekazi leAfrika eSADC ukuthi incedise iZimbabwe ekulungiseni isimo elizweni.
One way in which SADC can help is to create facilities for Zimbabwe to be able.
ISADC ingasinceda ngokusiza ukuthi sithole imali elomthelo ophansi enhlanganisweni ezobolekisa imali yentuthuko kuSADC lasemazweni omhlaba.
Kodwa-ke ngcitshi kwezombusazwe uSiqica Mfundo Arthur Mutambara utshele umbuthano lo ukuthi ngaphandle kokuthi kulungiswe indaba zokhetho eZimbabwe, abantu abakhohlwe baphinde ukuthi kukhona okuzalunga.
The fundamental problem in Zimbabwe is the issue around the management.
Uhlupho olukhulu eZimbabwe ukuqhutshwa kokhetho, ngakho yikho okufanele lisincedise khona kuqala.
That when we go to the elections we're transparent, credible, fair elections.
Umeli weBotswana kwele South Africa uMnumzana Lamek Nthekela yena uthe ukukhulumisana yikho kuzavula indlela zokulungisa umumo weZimbabwe.
Let's have an all-inclusive forum where we can have both the government.
Uhulumende kahlale phansi labamabandla aphikisayo labosoma bhizimusi kukhulunyiswana.
umhlangano lo ongenwe isiphathamandla zeofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa abameli bakumanye amazwe iziphathamandla zikahulumende wakwele South Africa izizalwane zeZimbabwe inhlanganiso zikaZulu kanye lengcitshi kwezombusazwe lwezomnotho. Umphathitambo Phando uthe uzathatha konke okukhulunyiweyo akuse emhlanganweni womanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika oweSADC ukuze kube yiwo otshoyo ukuthi yikuphi okufanele kuhle kwenziwe okuphangisa. Melesiro 7 ePretoria kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Uhulumende useqalile ukwabela inhlanyelo izakhamizi zemaphandleni ezigabeni zemaNdebeleni lanxa kungasi wonke umuzi owenelise ukuyithola osekubangele ukuthi abanye behluleke ukulima njengabanye. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende njengokwethembisa kwakhe phansi kwehlelo lokulima olwe-Command Agriculture usenelise ukwabela ezinye izakhamizi zemaphandleni inhlanyelo yomumbu, amabele, lomvundiso. Isakhamuzi seMangwe unkosikazi Emelia Nkomo uthi izakhamizi ziyayithola inhlanyelo.
Hayi, uthubo lwenhlanyelo lungcono lona ngoba mayibuya inhlanyelo sonke isakhamuzi siyayithola.
Isakhamuzi seBrunaberg esanzuwi umnumzana Andrew Dube uthi inhlanyelo abakayitholi kodwa sebelungiselela ukulima.
Okwenhlanyelo besingakakhangeli kakhulu ngenhlanyelo ngoba emasimini asikagabangi ngokulima. Of course sesilungisile ilozen intango nje izulu khona line nje izolo nje singathi ngajwa. Isimo sezifuyo it's terrible.
Unkosikazi Phathekile Moyo uthi abangayitholi inhlanyelo njalo lonyaka bazalima nzima izifuyo ziyacuba kodwa amanzi okunatha balawo.
Yho, inhlanyelo ayibonakali. Angazi kumbe izabuya, angazi. Nxa izabuya ntile lohlelo zakhona iqala lapha nikuthi lapha abanye bezokuyitholela emuva. Isifuyo ziyaphela zona inkwakwa singenile. Ngiyathabela nje kathi kulezi nsuku ukuthi izweni njani linini thina amazwi okunatha sihlezi dlawa wabedabani trust basigebhele amanzi lezi bhorale ziyaphefumula.
Ekhuluma labo somabhizimusi kobulawayo kumaviki amane adluleyo umongameli Emerson Tambutso Mnangagwa uthembise ukuba bonke abalimi bazathola inhlanyelo lomvundiso kungena nhlawulo abayikhuphayo. Abanye abalimi sebelima ngoba sebetholile ingcosana yenhlanyelo kuhulumende kuthi abanye sebelima ngokukholwa ukuthi bazayithola ngoba ngomusa wenkosi lokhe bengakayitholi loba nje izulu selithe laseula. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860. Lagu 15460 kHz. Ku Live Talk tholakala ku shortwave ku 4930 13860 lagu 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Umkhokheli wabandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi wenqatshelwe ngamapholisa ukwethula umbiko wakhe we-Hope of the Nation address e-Africa Unity Square Harare kusasa. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Malokele wethule umbiko namhla isithi umhlangano lo uzaqhubekela phambili emahofisini e-MDC eMorgan Tsvangirai House eHarare ngehola lechumi ekuseni. Khona ke kusasa amapholisa alobele iMDC incwadi esithi isizathu ukuthi kungaqhamuka udlakela ngoba kulabantu abaningi edolobheni njengoba sokuyisikhathi sekhisimusi njalo izisebenzi eziningi zithole imali yebonus. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyatshutshele iStudio 7 ukuthi iMDC ivinjelwe ukuqhuba lomhlangano eAfrica Unity Square kuphela hatshi kwezinye indawo. uthe amapolisa wavimbi imihlangano yonke ye-MDC ngoba nanko phela owemavuku uziqhubekele kuhle ngesonto edluleyo bengawuchithachithanga. Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, uyawasola amazwi kamnumzana Nyathi.
Ngibona ngani kuthiwa amanda nje komuntu omdala, akula nto okuthiwa khona ule problem le-venue, ngasitshelwa phela thina njenge-MDC ukuthi fanele senzele umhlangano wethu endaweni enjani. Ngalokho sizayenzela umhlangano wethu endaweni esifuna ukuyenzela yona ngoba lapho sizakhona umhlangano kuyabe kule sizathu sokuthi indaba sifuna ukuya khonapha. Amapholisa ngeke abuye asitshele ukuthi lini imihlangano endivunyelwa uphele kuyenza lapha. Abanye babuza amakhono okutshela ukuthi vele thinako eHarare kumbe emadorobheni asisavunyelwa ukwenzela imihlangano. Awubona ukuthi khonokho kunganako ukuqondanga ngoba bayakwazi ukuthi emadorobheni yikho lapho esiqine khona kakhulu. Basebesivimbela nje ngaso fonte senza imihlangano. Ngabe sivala lapho ugcwele khona abasisekelayo. Bonani kulodibo olukhulu kakhulu nasemakhaya bayasibhalela betha abantu bethu emadorobheni basibhalela besebenzisa amapholisa. Hayi, akuqondanga lokho njalo ngeke sikuvuse.
Kungenzakala yini ukuthi kuqhamuke udlakela njengalokho abakutsho?
KweZimbabwe sesikwazi thina ukuthi lanxa kuthiwa kulo kutshengisela ngokwe-MDC nxa amapholisa lamasotsha engangenelanga enza udlame lobukliwi kwande ukuthi kube lempumela enhle kakhulu. Iyakwazi phela lana ukuthi sithe sigijimisa ukhetho luka 2018 iMDC yenze ukutshengisela okuningi kakhulu kusiwa emahofisini ezekhi njalo njalo kulungisa indaba zokhetho. Awuzange kube khona ukuhluphana kumbe udlakela. Sibona kuphela udlakela lulwandu kuba khona nxa kusuke kwaba lamapholisa kumbe amasotsha abe edinga ukuthwalisa nzima izizalwane zeZimbabwe.
Ye, umnumzana Nyathi umnike umzekeliso wokuthi ingani emavuku ibandla lakho liwuqhubile umhlangano ayisikho ukuthi liyavinjelwa kweminye imihlangano edluleyo.
Hayi, phela sithi bantwana thi abavalwa amehlo siyathi ngemva nxa kule mihlangano yethu elithumi esifuna ukuyenza bayavumela umhlangano wodwa. Yikudlala ngathi lokho besenzela ukuthi basebenzisa nalowo mhlangano njengesizekeliso sokuthi siyavunyelwa. Asikuvumi lokho njalo sibone ngani nje yikudlala ngesikhathi lokudlala ngengqondo zabantu beZimbabwe. Umhlangano wakusasa uzaphumelela uzaqhubekela phambili ngendaba yokuthi asidingi ukuhluphana lo muntu thina. Umhlangano ovaliweyo umhlangano ongela abantu abaningi abaza kuwo. Angiboni ukuthi amapholisa abezikhathazelani ngalowo mhlangano.
Lo ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa okhokhela ibandla le-MDC sixoxela eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle okhulumayo ngu-Mike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sihlolisisa ukuphatheka kwabatsha ezikhundleni zobukhokheli kuhulumende, kumakhansili nakwezinye inhlangothi zempilo kwele Zimbabwe. Kuqakathekile okungakanani ukuthi abasakhulayo baphakame bathathe lezo zikhundla lokuveza imibono yabo lapho kuhlelwa ezimqoka. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Singakayi esigabeni esilandelayo, othi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi wezomvikela ezimbili zikahulumende weMelika zitshele idale elenza uphenyo lokubona ukuba umongameli Donald Trump wephula umthetho nalo bahathi kungxoxo ayenza lo mongameli Zelensky wele Ukraine. Isiphathamandla sebutho Lieutenant Colonel Alexander Rindman, umcebisi omkhulu endabeni zobudlelwano le-Ukraine esigodlweni samongameli se-White House, ngomunye wabanikeze ubufakazi namhlanje. Udokotela omkhulu kamongameli Donald Trump, U.S. Navy Commander Sean Conley, wethule umbiko oveza ukuba umongameli Trump uze esibhedlela ukuzohlolwa ngesonto, kodwa akukho okwethusayo ngempilo yakhe.
Ngemva kweminyaka emibili uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe esuswe embusweni libutho, umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale. Intengo yempahla iqonga mihla ngemihla, amanzi lamagetsi esetholakala kanye kumbe kabili ngeviki, imisebenzi isililihlo lentwala ngokungabonakali. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuthi uhulumende wakhe usevule amasango kulabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi bevela kwamanye amazwe, kodwa amazwe angentshonalanga amanengi wona avala amasango esithi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Kodwa abasekeli bebandla leZANU-PF bathi uMnangagwa kaphiwe ithuba ngoba wathatha intambo zombuso umnotho usuvele ubhacalele. Omunye wabatsho njalo ngumsekeli kamphathi intambo wezembiko lobungcitshiba lezinsuku uMnumzana Dingumuzi Phuthi. Siqale ngokumbuza ukuthi abakhala ngobunzima bempilo balezizathu na.
Engingakutsho ukuthi ngabaqambi manga abantu ukuthi kube lobuhlunganyana obube khona kwezomkhonomi. Kodwa ngiphinde njalo ngiphenduke ngithi ye, kwakuvele kukhangelelwe ukuthi kuzaba njalo, ngoba ngithi bekuyikulungisisa izinto ebezonakele. Ekuqaliseni kuyavunyelwana ukuthi izinto zalapha eZimbabwe zase ziwonakele okokuthi kwakuthatha iminyaka eminingi ukuthi zilungiswe. Ngakho-ke ubuhlungu lobekade sihamba kubo yibuhlungu bokulungisa izinto ekade zonakele. Abantu besebegcwele nokusela, abantu besebegcwele ngokungathembeki, izisebenzi besezigcwele ngobuvila, abantu besebevukela ukwenza amadili kungela misebenzi ebambekayo. Ngakho-ke sesiqala-ke ukuzwa ikakhulu njengalokho okwenzakale kathesi, ukuzwa i-budget ipresentwa ikhuluma ngendleko zabantu, ikhuluma ngokuqhathwa kwabasha, ikhuluma ngezinto esileminyaka singazazi singazibona.
Kodwa osakhulayo oyisiphathamandla sebandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalos Siziba uthi iminyaka emibili edluleyo itshengisa ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe.
Kwezomkhonomi into esiyibonayo kubana-ke iminyaka emibili edlulileyo sibeke laleyo abayithi ngesilungu i-macroeconomic instability, okutsho khona ukubanake umkhonomi wethu izinto ezincane kumkhonomi ezihambisa umkhonomi azimangakuhle. Yikho sibona intengo zikhwela, yinto yokuqala kumkhonomi. Intengo sezikhwela okuyikho kokuqala. Okwesibili komkhonomi esikubone kweminyaka ethe edluleyo kusukela kuNovember 2017 kuze kufike namuhla, yikubana-ke imali iluza-ke ivalu yayo. Ngesikhathi sikamgabe singasasiyenza dollar, kathesi singwa ngikhuluma lawo nje kufunakala amabhondi ayi-16. Okwesithathu kwendaba yomkhonomi esibonayo yikuya phambili kokuswelakala kwemisebenzi, okuyiyo-ke into eyenza ukuthi umkhonomi uye phambili, ukuswelakala kwemisebenzi nokuvala kwama-indasi.
Umlobi osakhulayo uMnumzana Owen Mothobi Moyo uthi kuningi ukutshengisa ukuba uhulumende okhona angaze aphiwe eminye iminyaka eminingi angeke avuselele umnotho welizwe.
Nxa sikhangele umnotho welizwe sikhangela iminyaka le emibili edlulileyo, sizakhangela thina sithi thina okwenza kanjani eZimbabwe. Yikuthi umnotho welizwe ubulawa yikuthi iZimbabwe is theoretically a democratic state but practically a military oligarchy. So thina we are suffering njengabantu nesizathu sokuba into eyenzakalayo ukuthi i-military oligarchy is looting in ama-funds.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuvuselela umnotho iyasebenza, osekubangele ukuthi ayekethise isikhathi sokubopha amabhanti i-austerity ngesilungu. Kodwa uZulu uthi akula ngitsho ukutshengisa lokhu.
Sibonge uChris Gande weStudio 7 obesethulela izomnotho. Ngemva kweminyaka emibili uMongameli Emmerson Mnangagwa engene embusweni, ingcwethi kwezempilakahle zithi kaziboni izizathu zokujabulela umbuso wakhe ozibizwa ngokuthi Second Republic owangena ngemva kokugenqulwa embusweni kwayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Ngabebutho uMavis Gama usethulela lolu daba.
abasebenza esibhedlela bathi ngakukho okubonakalayo osekuthe kwalungisiswa kulolu hlangothi lokhe abembuso we-Second Republic bathathayo intambo zombuso eminyakeni emibili edluleyo. Abantu baqhubekela phambili belahlekelwa yimpilo lalapho behlaselwe yimikhuhlane elaphekayo. Udokotela Anele Mthabisi Bebe owenhlanganiso yabodokotela abasanda kuphutsha izifundo eZimbabwe Hospital Doctors Association ulandisa kabanzi ngabahlangana lakho emsebenzini.
Lapho besebenza khona impilo, UPH, ama-central hospitals amaningi bebekhala ukuswelakala kwezinto ezibasic, izinto ezinjengama-gloves okugqoka ukubamba ama-patients, amaphilisi nje othi anika i-patient nxa ama-patients egula kakhulu amele etholakala ebeswelakala. Kanti even izisebenzi zona ngokwazo ukusebenza kwabo akusekho up to standard.
Uthi lanxa isimo sike saba nganeno ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwanyakenye, ngemva kwalo isimo siqhubeke sisiba sibi ngamandla okwedlula esasikho khona ngaphambilini.
I can imagine into ezenzakala ezibhedlela kathesa kungela dokotela, abantu bakhangela ngubani. It's quite a very sad situation. Singakutsho ukuthi it's even worse than ama-elections engakakuyo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi bezibhedlela zabomanisipala eyeZimbabwe Urban Rural Council Nurses Workers Union umnumzana Teddy Atisango uthi okwenzakala kuhlangothi lwezempilakahle elizweni yisibonelo sokuba lukhulu udubo elizweni jikelele.
Abantu bayazadwika kakhulu, abantu abagulayo kabasathuli oluncedo abalufunayo ezibhedlela because of i-current problem leyi.
Kodwa ingcwethi kwezombusazwe ecubungula ngeziphathelene lembali yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chenesani Ntungagwa uthi umbuso okhona kawuqakathekisi ezempilakahle.
Amadoda la kumbeni omama bonaba bakhangelela ukuthi ama-NGOs anjengabo-USAID yibo okumele bencedise ezempilakahle. Ezempilakahle akumelanga ku-budget sinike imali eningi sizakhala kwabanye ukuthi lisincede.
Ekhuluma ekobulawayo kumaviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuba uhulumende wakhe uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuthuthukisa inhlalakahle kaZulu ngokusungula inhlelo ezehlukeneyo okunjengezokulima okuvezwa langolokulethelwa kwalelo dolobho amabhasi aweZupco. Umnangagwa uthi amabhasi la aze ukuzoncedisa ekuthwaleni abantu besiya emsebenzini lokwehlisa indleko yokugada ebese ziqanise okungela mkhawulo. Wathembisa kulombuthano ukuthi uhulumende uzakwengeza imali enikezwa izabelo eye-devolution.
Ngiyacela amadrayiva ukuthi singabe ngokushaba akufunwa. Ngicela ukuthi zibambe impahla lezi kuhle. Siyazana. My government remains committed to the full implementation of devolution.
Sekhuluma nje izibhedlela lamakliniki kamunicipal weHarare kuvaliwe kusukela mhla ka-4 lwezi. Izisebenzi zithi kazisanelisi indleko yokugada zisiya emsebenzini ngenxa yeholo elincane elizitholayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Izakhamizi zeBronaphek ezansi emaNdebeleni zithi sezinanzelele ukuba ngemva kweminyaka emibili umongameli Emmerson Mnangagwa ikhokhela umbuso wakhe ngolochuku okwedlula owayengumongameli uRobert Mugabe. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu kulumango bakhala ngokuthi udubo olukhulu abahle babhekana nalo ngolokungatholakali kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kubangelwa ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota nsuku zonke. Isakhamuzi seBronaberg esanzuku eMangwe unkosikazi Phathekile Moyo uthi umbuso kaMnangagwa ubathwalele ubhulo.
Ha, mosala umnanga kokuthalisa ubhulo bantu. Kunzima phandle la. Ha, okamgaba ungcono futhi. Ha, umnanga kokuthalisa ubhulo. Asiphefumule vele. Khathe sibhulo kunje kalisebenzi. Sesimele abalaba abamarandi abo bese inike kala ama 50 rand, 50 rand abantu nabasemazweni. Kodwa kuyabasinda. Ngoku umntwana abesebenzele esambeni sakhe la. Nxa sezathi umzali, umzali kumele ukuthi uzibonele.
Umnumzana Nelson Kopye ovumelane lomoyo yena ukhala kakhulu ngodubo lwamanzi.
Nkosi yami, amanzi she isifuyo isikhotshi esisebenza esiyi-1. We try our best ukuthi wena uhlale njalo nje ungaphakelanga le-1 the second day usulungisiwe. Sizamile ukuthi at least silungise lezikhotsho lezi ezinye ezabomakhelwane ngapho kwenzela ukuthi kona into yonke engathi isifuyo, ngoba izifuyo yizikathi sizithwalise nzima kakhulu.
Ukhuphe wengeze ethi kunje isimo ezibhedlela zikahulumende sesisibi ukwedlula embusweni waphambilini.
Vene esibhedlela lapho esizoya khona ngibona nesimayila, kodwa ke kungela lutho olwenzakalayo. Ngicabanga kodwa ukuthi amaphilisi umbe aginywa nguye kumbe aginywa yithi angazi, ngoba sikutholi gogona asikho umama bami ozala mina. Ngihlala ngibona nje buye sithi kona kuthiwe ngicelwe ngithengela amaphilisi endaweni ethize. Thina-ke ngenhlanhla siseduze neBotswana, siyathenga iBotswana, kodwa iqiniseke ukuthi esibhedlela kula lutho.
Esinye isakhamuzi seBrunenburg, umnumzana Andrew Dube, uthi umbuso okhona ubuthembise intuthuko, kodwa intuthuko ekhona yikuhlupheka kanye lokuqansa kwentengo yezinto.
As it is, ngikhuluma nje amadoda la amanye la amanye abasemahofisini, they've been in the office for more than a year, and when they were campaigning bebesithembisa ngani ukuthi kuzaba nentuthuko. Khanya intuthuko asebeyilethile bezositshela ngokuthi imithelo iyakhuphuka, futhi intuthuko yakhona phi lama school fees abantwana ngikhona ikhuphuka ngamandla, futhi intuthuko yakhona esesiyibonile so far nokuhlupheka.
Unkosikazi Emilia Nkomo yena uthi umbuso kaMnangagwa ufile, ngeke ethi kulombusi.
Mina vele angawubona umbuso kaMnangagwa, umbuso wakhona vele ufile wona nje, angeke ngithi kulombuso, otherwise kufana lelizwe lingelambusi.
Ilunga lebandla leZANU-PF uretired Colonel Chinga Dube uthi abantu balelungelo lokutsho imibono yabo ngalo umbuso, yena angakutsho yikuthi abantu kababekezele.
Hayi, ngiyabona isikhathi asikabi sidi kakhulu. Umuntu wakabekezele abone ukuthi kuyiwa ngathi engxenye phambili kuyalunga, ngoba phela uma usakho uqala ugebhe ungakakufaki isidini. Kungakho-ke ngake ngisho ukuthi sengihleli ngigweba kathesi ukuthi umbuso lobubi kumbe muhle, ake simeni siboneni phambili ukuthi siyanga.
Amalunga ebandla leZANU-PF laba mabandla aphikisayo bakhala sililo sinye ngobunzima ababhekane labo, ikakhulu kwezenotho, bethi isimo sibi kuye wonke umuntu, kungakhathalekile ukuba uyamsekela uMongameli Mnangagwa kumbe hahatshi. Ngimele iStudio 7 ngiseBrunenburg, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngalokhu uhlelo lwesithulo namhlanje kodwa sizwa nje ukuthi umdlalo wenguqo phakathi kweZambia leZimbabwe, iZimbabwe sile 2 iZambia sile 1, kodwa sika kugcizeleli le imidlalo imiklomelo ukuthi ngempela yiyo. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.